Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 5/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokurudzira kubatana kuitira runyararo munyika pamberi pemusangano mukuru wepagore weSADC Summit. VaMnangagwa vataura mashoko aya kuHeroes Acre pakuradzikwa kwegamba renyika retired General Makheti Ndebele. Vemapato anopikisa nemasangano akazvimirira vanoti mapurisa ari kuita basa rawo achiita chizivano nemamwe mapato nekune rumwe rutivi achisunga vanopikisa achibvumidza veZANU PF kuita misangano. Asi veZANU PF vanoti vanotevedzera mitemo mune zvose zvavanoita, saka vasiri kusungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira kubatana kuitira runyararo munyika pamberi pemusangano mukuru wepagore weSADC Summit. VaMnangagwa vataura mashoko aya kuHeroes Acre vachiradzika gamba renyika retired General Makheti Ndebele. Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumarinda emagamba kuNational Heroes Acre nhasi mangwanani, vaMnangagwa vatsanangura mushakabvu semunhu akazvipira kusunungura nyika uye aida nyika yake.
It is through the selfless and consistent sacrifices made by cadres such as the late comrade Makheti Ndebele.
Zvakauya kubudikidza neushingi pamwe nechido chemagamba akaita saComrade Makheti Ndebele kuti tinge takasununguka kubatana pamwe nebudiriro yenyika nhasi.
VaMnangagwa vashorawo nyika dzekumadokero vachiti dziri kukurudzira kusagadzikana munyika nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kusvibisa zita renyika, vachiti dziri kutsigira nemari asi hadzisi kuzobudirira panguva iyo hurumende iri kugadzirira musangano mukuru weSADC Summit.
They are concerted efforts to reverse the gains of our
pane vamwe vamubishi kuita zvinhu zvisinei nezvatakaendera kuhondo. Mabasa aya anosanganisira kufambisa manyepo pamusoro penyika yedu vachitaura zvisiri zvatinoona mubudiriro yenyika yedu. Zvinonyadzisa kuti vanoedza zvose izvi asi havasi kuzobudirira.
Vachipindura mubvunzo kuvatori venhau, sachigaro wechikwata chevarwi vehondo yerusununguko cheZimbabwe National Liberation War Veterans Associations, vaChris Mutsvangwa vati vari kushanda nesimba kuti vose vakarwa hondo vawane upenyu hwakanaka sezvo hurumende yavaMnangagwa iri kugona kusimudzira upfumi hwenyika.
Isusu asoetichiaramba tichibvunza kuti sezvo ekonomi yedu yakukura, sezvo taana purezidendi vagona kutipawo
Nyanzvi inongora nezvematongero enyika vachitungamira bato rinopikisa Red Democratic Party vauraya izembe vati kunyange vana veZimbabwe vakafira kuhondo yekusunungura nyika, muZimbabwe hamusati mave nerusununguko rweavo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa.
Saka hapana chouviri chauya kuvanhu chinotaridza kuti Zimbabwe yakarwirwa ndava yekuti iko zvinezvi vanhu havana kana kodzero imwe. Muchaonazve kuti hapana kodzero kana yekushara utungamiri, takazviona gore rapera muna nyamavhuvhu 2023.
Vanuna nezvekuburitswa kwemashoko musangano reHugh Zimbabwe Trust vatapiwa chiriga vauza Studio 7 kuti kusungwa-sungwa kuri kuitwa varwiri vekodzero dzevanhu munyika kunoratidza kuti hurumende haina ukama hwakanaka nezvezvarwa zvenyika.
Kukandwa mutirongo nekumbonyengedza kwekodzero kuri kuitwa vana veZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana. Takatarisana neSADC Summit kunoratidza kuti hurumende yeZimbabwe haina ukama hwakasimba nevana veZimbabwe. Ndiko saka ine kutya kukuru kuti pangangoita kuratidzira panguva yeSADC Summit.
Asi imwe onyanzvi inongorora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrican Cause Trust vaElton Ziki vanoti masangano anoshanda kazvimirira ega ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvino maNGO haadi kuti hurumende ivaise mugwara rakanaka nekugadzira mutemo wavanonge vari part of. Saka iko zvinoizvoti iwewe ungati kushanda kwemanon-governmental organizations kuti vanhu vaende kunodemonstrata mustreet.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaGift Ostalo Siziva, vanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunokonzerwa nekuti hurumende yava munangagwa haina kugadzikana nekuti pachine gakava munyaya yesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rapera.
Nyaya yekunetsa muZimbabwe inyaya yehurumende isina kusarudzwa nevanhu. Vamunangagwa havana kuvhoterwa nevanhu. Hapana baba anoti kana pane vaenzi chaanoita kubata vana nekurova nekusungira vana nekuvhara muromo.
Retired General Ndevele vakaberekwa musi wa 6 Chikumi muna 1942 mudunhu reMangwe. Vakapinda mune zvematongerwo enyika muna 1967 vachindorwa hondo yakazosunungura nyika. Vakashayikira kumba kwavo kuCowdrey Park muguta reVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vemapato anopikisa nemasangano akazvimirira vanoti mapurisa ari kuita basa rawo achiita chizivano nemamwe mapato nekune rumwe rutivi achisunga vanopikisa nemhosva dzisingasungirwe vatsigiri veZANU PF kana vachinge vadzipara. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanopikisa ava vanoti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mumba mani sezvo bato reZANU PF riri kubvumidzwa kuita misangano, asi vanopikisa vachirambidzwa pamwe nekusungwa kana vaungana. Mutauriri wechimwe chikwata chebato reCitizen Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanoti mapurisa haana simba pamusoro pebato reZANU PF.
Zvekuti ZANU-PF ndiyoganaita musangano tazviramba tiki takazvibvuma zvinhu zvakadaro. Ende ivo veZANU-PF nemapurisa pamwe chete nevemutemovesi vanofanira kuti vaone kuti munhu wese atendedzwa kuita musangano kwete ZANU-PF chete. NeveSADC vanofanira kuziva kuti vaone vaongorore nyaya kuti ZANU-PF zvinhu zvairi kuita hazvisiri izvo zviri pamutemo wenyika.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri weMovement for Democratic Change inochungamirirwa navaDouglas Monzora vachengetai guta vanoti ZANU-PF inoita zvainoda pasina zvainoitwa vachiti zvinotyora kodzero dzemamwe mapato.
Kune mapurisa runokwana rutanhatu mwedzi uno chete kuti tivazivise kuti tichazenge tichiungana, asi zvidziviso zvese izvozvo hapana kana chimwe chete chavakabvuma. Zvakadarozvo tiri kuona isusu ZANU PF kumatima nenyika vari kuungana vachirangana kuti vaparadze vaponde bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe vachiti ivo 2030 vamunangagwa vanenge vachipa.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti sebato vanotevedzera mutemo kuzivisa mapurisa vasati vaita misangano.
Isusu sebato reZANU PF tinoremekedza nekutendera mitemo yedu yose yemukati menyika yedu yeZimbabwe. Mutemo wenyika yedu hauvandi, uri pachena. Unotaura ivo kuti kana pane chirongwa chinenge chichida kuitika, varungi vacho vanofanirwa kunge vatsvaka mvumo kumapurisa dzekuti vange vachiungana vachisangana. Zvinova izvo zvatinoita isu sebato kana tichinge tine misangano yedu.
Mutauri wemapurisa munyika yose vapo Nyati vati mukuru wemapurisa Mbune General Gordon Matanga vachazivisa vega kuti zviri kufamba uye vachataurawo pamusoro sei nenyaya yekuchenesa maguta zvikuru Harare. Apo vemapato ezvematongero enyika vari kuchema-chema nezviri kuitwa nemapurisa vanotengesa mumigwagwa vari kuchemawo kuti vari kubviswa mumigwagwa zvave kuwedzera nhamo sekutaura kwamai Mabo Chenai vemuchinhoi.
Hatisiyo tichitengesa kwete kuti hatimhanyise kuti bvai tinoenda kupi, hatina kana chokudya nevana kana mari dzokubhadhara marendi mwedzi wapera.
Mumwe akabviswa munzira maitengesera zvekudya kuti awane raramo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai Penelope Uchu vanoti upenyu hwavaomera zvakanyanya sezvo vave kushaya mari yekutenga zvekudya nekubhadhara rendi. Vaimbove mumiriri wemutasa central mudare reparamende vaDavid Tekeshe vati vanotengesa vari kubviswa mumigwagwa munzvimbo dzakawanda. Mukuru wesangano rinomirira vanotengesa Revenders Initiative for Transformation vasame wadzai vanoshoropodza danho rekubvisa vanotengesa nekuda kwemusangano wemazuva maviri.
Isusu seboka revhiset ndinofunga tanguva nenguva yakareba tichitsoropodza danho irori. Munoona kurarama kunosiyana, vanhu takajoina kuita chivenda ichi kuti tiriritire mhuri dzedu. Saka kana toya tava kubviswa mastreets ine nhau yekutoda kuchenesa kuitira meeting inenge ichida kuitwa, hatirambi kuti mastreets anofanira kunge akachena asi zvinofanirwa zvichiitwawo takatarisa raramo yevanhu.
Ongororo yakava nestudio 7 inoratidzawo kuti madhorobha akawanda munyika azara nemapurisa anenge achingofamba-famba. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Vamwe vanopikisa hurumende munyika vanoti vari kufudzwa nekuteveredzwa nevanhu vavanofungidzira kuti vasori, izvo zvavanoti zvave kuita kuti vagare vakabatira ura mumaoko. Mumwe wevanoti vari kutevedzerwa nevanhu vavasingazive ndava Amos Chibaya, avanoti ndiwo murongi wemisangano, musangano rinomirira vana veZimbabwe. Mutauriri wemapurisa munyika yose waPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vachazivisa nyika vega kuti zvinhu zvakamira sei munyika. Ngatinzwe hurukuru yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vatungamiriri vedemocratic etako munyika veopposition vamwe vanudzi vakapuwa masiyaofu, makapuwa masiyawo matatu, makapuwa masiyawo maviri, makapuwa masiyawo umwe chete, vanenge vachinofudza nekuvarisa chiri chinangwa chikakunyangarisa. Munhu wese anongoonekwa achitaura zvinopokana nehurumende chisina kutaridzwa nevanhu. Kutaura kuti aisiwo kuno kuvanhu vari kugara vakabatire ura mumaoko nokundovhunduka kuti dzimwe dzenguva pasina nguva unogona kungonyangariswa nevanhu vanotumwa. So nyaya iyi inofanira kupera, mukoma Jonga.
Tiri kunzwawo hurumende ichitaura kuti ine umbowo hwekuti imi vanopikisa mune urongwa hwokukanganisa musangano wesadhiki uri kuitwa mwedzi uno. Munoti
kana vaine umbowo kanga hwekutiwepachena, mukoma Jonga, hamugoni kumisana nevanhu nenyaya yekundofungidzira. Aitiri nyaya yemaopositeni, inyaya yezvidzvarwa zveZimbabwe, inyaya yemacitizens. Vana veZimbabwe, mukoma Jonga, ndoda kuti vakateerera vose ndodzokorodza mashoko andakahureketa ndiri pakoti kuti haisiri mhosva kutaridzira nechikonzero chekuti bumbiro remutemo the supreme law of the land inobvumira vana veZimbabwe kutaridzira murunyararo. Saka haisiri mhosva kutaridzira, ngazvizikamwe.
Mune umbowo here hwekuti vamuri kuti vari kuteeredza utungamiri vanhu vari kutumwa nehurumende?
We know these people. No, my dear. No, but I'm not silence people. So, I'm going to tell you why you don't know. When you say it's the Bible, I think it's the Bible.
Saka dambudziko rinopedzwa sei, rinogadziriswa sei, vachibaya?
So, dambudziko riperi, panda kuitwa nhaurirano dziri pachena. Dzinenge dziri pakati pavatamisa avo vakavhotegwa nevane Zimbabwe navamunangagwa kuti aiwa dambudziko raitika munyika iyi hakuna mushansi namatare.
Avanga vari vaAmos Chibaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vaFarai Marapira vanoti vanopikisa vanofanirwa kutevedzera mutemo sezvo pasina munhu ari pamusoro pemutemo.
panounganiwa panodangotidzira mitemo inenge ichidiwa inoenderana maererano nekuti vanhu vaungane. Isu sebato rezanupf tinoremekedza mitemo. Kana tine chirongwa chedu chekuungana, tinokumbira nekuzivisa mapurisa panguva yakatarwa nomutemo. Mapurisa kana atitendera toita, kana vatidzivisa torega. Isu hatingafambi tichishambadzwa kuti pakati karambidzo, pakati karambidzo. Asi isu tinotova nemaunganowo atinoaplya mapurisa kuti pane zvinoti hatisingakwanisi kuti tikukadzei kana kuti pamurikuda kutinda patori nevamwe vatopaapply. Asi izvi zvinenge zvisingaoni kuenero ruzhinji ende uye isu sevanhu vanoziva nekuremekedza mutemo hatisi zvinhu zvatinochema nokuti tinenge tichinzwisisa kuti ndiwo mafambiro anoita mutemo wenyika.
Pane nyayawo vamarapira yekusungwa kurunonzi kuri kuitwa ivo vanopikisa nevemasangano akazvimirira, munoti iwo imi?
Chiripo ndechekuti kusungwa kwevanhu vachiungana hakuna kumiswa nenyaya yesadhaka kana kukonzerwa nenyaya yesadhaka. Zvagara zviri pamutemo kuti vanhu vakada kuungana, vakada kuita zvavanoita zvakaita sokudaro, zvisina kuitwa matanho azere emutemo, inova nhau inokodzera kuti vanhu vawanikwe vachisungiwa. Ndosaka neisu sebato rezanup f tichitotedzera matanho ose emutemo tichiaplya. Kana tarambidzwa torega, kana tatendedzwa mozotoona tichiita. Zvingoripo ndezvekuti vanhu ngavasade kumbunyikidza mutemo kana kuda kuti mutemo unge unobhenda uchiita zvido zvavo. Ngatiremekedzei mutemo nemafambisirwo anoitwa nhau dzemutemo.
Asi vari kuonawo masungirwo ari kuitwa vanopikisa nevemasangano akazvimirira vachinyimwa mikana yekubvisa mari yechibatiso kumatare nezvimwe zvakadaro ndozviri kuita kuti veruzhinji vazoti mutemo uri kutarisa kuti munhu abuda mbamani.
Vanopikisa ngatitange tatarisa kuti vari kusungirwa kupi. Hakuna munhu anopikisa kana anosapota kana asingapindi mupolitics ari kungosungwa ari kuva pakati mazvaita. Chinenge chaitika ndechekuti munhu anosungwa munhu havhuna mutemo. Kana vanhu vachinge vavhuna mutemo havafangi kutarisira kuti iwo mutemo uvaregedze, iwo mutemo wakagadzirirwa kuti kana wavhuniwa vanhu vasungwe.
Vanga vari mushandi mukuru mubatsiri wezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanup f vaFarai Marapira vari parunhare muHarare nestudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kupa kamba yayo yemauto yekupedzisira iri muNiger kuhurumende yenyika iyi nhasi pamberi pezuva rekupedzisira remusi wa15 Gunyana kuti mauto ayo ange abuda munyika iyi pasi pechibvumirano nevakuru vehurumende. Mutungamiri wehurumende yeBangladesh Amai Sheikh Hasina vasiya basa nhasi ndokutizira kuIndia zvasvitsa kumagumo utongi hwavo hwemakore gumi nemashanu. Izvi zvauya munguva iyo nyika iyi iri pakati pekuratidzira kwakasimba kwaitika kwemasvondo kwekupikisa urongwa hwekugoverwa kwechimwe chidimu chemabasa ehurumende kune mamwe mapoka, izvo zviri kurambwa nevakawanda. Kunyange hazvo chirwere chekuzvimba dzimwe nyama dzemumukanwa dzinonzi tonsils muchirungu chetonsillitis chirisiri chirwere chinonzi chinokwanisa kutora upenyu hwemunhu. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti chirwere ichi icho chinobata chero munhu chinogona kukanganisa utano hwevana zvikuru vane makore ari pasi pemashanu. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Muzvari Ashley Simbarashe avo vanoshanda kubhoira vanoti mwana wavo musikana nemakore mana aingochururuka dziwa nguva dzose zvekuti vaigara vakaenda kunomurapisa chirwere chedziwa vachifunga kuti aiva neflu, asi yairamba kudaira mishonga yese yavainyorerwa navana chiremba. Asi vanoti dambudziko remwana wavo rakazopera mushure mekunge azoonekwa kuti ainetsekana nechirwere chetonsillitis chinokonzera kuzvimba kwenyama dzinonzi tonsils, vachiti kubva musuwa dzakazo obviswa neoperation mwedzi mitatu yapfuura mazwi anotaurwa nemwana wavo ave kubuda zvinonzwika. Muzvare Simbarashe vanoti vakaudzwa navana chiremba kuti kuzvimba kwaiita nyama dzetonsils mumwana wavo kwaivharawo nzeve dzake zvaizokanganisa kunzwa kwake nekutaura.
Ini ndine mwana ane 4 years anga aita seanogara aine flu zvakanyanyisa. Ndakazoenda naye kunohwa chiremba zvakanzi aiwa haisi flu, ane maallergies uye zvema Adonines ake nematansos ake akashimba zvinova futi zvimwe zvaikonzeresa kuti aite seanononoka kutaura.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga anotsanangura mamiriro anenge akaita tonsils dzinenge dzazvimba.
Chirwere chematonsils tinoona kuti chirwere chinoafekta vana zvakanyanya-nyanya, vana vadiki kubva kuma 2-3 years ndokwachinowanza kutanga. Chinowanza kuafekta nevanhu vakuru vanokwanisa kurwara nechirwere chematonsils. Matonsils zvinhu zvinowanikwa mumukanwa memunhu nechekumashure shure kwemukanwa, whatnot the floor of the mouth.
Dr. Chiripanyanga vanoti vana vane chirwere ichi vanonetseka kufema zvakanaka zvekuti vanenge vave kufema nemukanwa pachinzvimbo chekuti vafeme nemumhino vakavhara muromo pavanenge vakarara. Vachiti chirwere chekuzvimba nyama dzetonsils ichi chinogona kuvhiringidza vana zvekuti mushonga unenge wangosara kutobviswa neoperation.
Zvimwe zvinoitika zvakare nenyaya dzematonsils anokwanisa kutovhara zvamuchose pagurukura pakuti munhu anotadza kutofema zvamuchose. Munhu anenge akupota kutsvaya kuda kufema nemukanwa unodawo kuti oxygen mweya unenge uchiita mushoma mumuviri memunhu. Saka tinokurudzira kuti mukaona mwana wenyu achiita madambudziko ekufema zvakanaka, achingoita maflu padiki padiki, aitadza kumedza zvakanaka, mumbomhenza tambo unotarisa kuti haana matonsils.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Lise Zambezi vatsinhirawo vachiti operation iyi haityise zvokuti murapwi anotozoswera ave kumba musi iwoyo.
Chinozokonzereswa kana matonsils aya akasabviswa kazhinji zhinji maproblems ane chekuita nekufema kana wakarara, inonzi obstructive sleep apnea. Ii one of the ndiyo imwe yemadambudziko anogona kuzoitika kana munhu akaramba achingoita matonsils anozonetseka kufema akarara kana kuita magwiriri.
Zviratidzo zvechirwere ichi zvinonzi zvinosanganisira kuita maronda epahuro, kupisa muviri, kunzwa kuda kurutsa, kunetaneta pamwe nekuzvimba kwenyama dzetonsils kana kuita mamota munyama idzodzo. Chirwere ichi chinonzi chinokwanisa kurapika nyore nekuchukuta mvura inodziya ine munyu kana kunwa mapiritsi anopedza marwadzo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe kuti dambudziko rechirwere ichi rakakura sei munyika. Kunyange hazvo chichinzi chinobatawo vanhu vakuru, chirwere ichi chinonyanya kubata vana vane makore ari pakati pemana nemashanu. Asi sangano World Health Organization rinoti chirwere ichi chinotapuriranwa nechikosoro, kuhetsura zvikuru paye panenge pachitamba vana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimidze.
Iye zvinotokupai chikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, avo vari kutarisirwa kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi wegore rino, vari kutarisirwa kuzivisa vavakadoma kuti ave mutevedzeri wavo kana vakakunda musarudzo. Mushure mekubvunzurudzwa kwevatatu nekomiti yekuti vange vachidoma vanonge vachizoshanda naamai Harris, vanoti Governor Tim Walz vekuMinnesota, Governor Josh Shapiro vekuPennsylvania naSenator Mark Kelly vekuArizona, amai Harris vanotarisirwa kuzivisa veruzhinji wavanenge vadoma musangano uchaitwa kuPhiladelphia mangwana usati waitwa. Vari kumirira bato reRepublican Party musarudzo vaDonald Trump vakatodoma kare mutevedzeri wavo vaJames David J.D. Vance. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari umiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iyi inyaya yakamirirwa nenyika yese, in fact ndingatoti pasi rose globally. Inini ndinoona mai Kamala Harris kuti pasarudzo yavo pasarava Josh Shapiro kuPennsylvania, vaMark Kelly wekuArizona navaTim Walz wekuMinnesota. Nyaya yekudoma achavatedzera ichasangana nenyaya yekuti pamastates avachada ivo kuti vakwanise kukunda musarudzo, pamwe ndokuchabva munhu wavachadoma. Nonyanya kuona Josh Shapiro wekuPennsylvania akuti anogona kukunda makwikwi aya.
Sei imi muchidaro vamunjanja?
Ndinodaro nekuti Pennsylvania inonzi estate inogona kuhinisa upresidensi wamai Kamala Harris. Ndo wakatora Pennsylvania, mandanga acho wanogona kutoitora presidensi.
Asuka kune vamwe varikuti va Mark Kelly avo vekuArizona vanogona kuchitora zvakare.
Arizona imwewo swing states, asi yagara hayo iri kutorwa nemademocrats ma elections apfuurai. Asi iwo wa Mark Kelly wanonzi munhu arine pakati nepakati, hanyanyi kuenda kuleft. Saka vanhu vanoona kuti anogona kuunganidza vanhu vanenge vari pakati vaya vaya vanogona, ndo vanhu vanogona kuzouya kubatsira kuti Mike Harris wahwine election.
Kuva Tim Walz avo munopaonawo sei?
Minnesota inomirira mastates ari pakati apa apa. Iwo wanana Ohio, wanana Minnesota, zvichitarisira wanana Wisconsin, zvinonzi ikoko kune makwikwi futi nana Michigan. Saka vari kuona kuti anogona kuunawo kakuhwina pane mastates ari pakati peUnited States apa.
Asiwo muchiteerera muchinzwa zviri kutaurika nekuri kuenda mhepo nezvido zvevanhu, imi munoona sekuti zvichawira kupi?
Ndinoona hangu kunga washapiro ndo wachakunda. Ndinoona unga washapiro, asi wakatadza ndoona unga Mr. Kelly. Mr. Walz handinyatsokuona hangu, asi ndo maonero angu.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunhare kuTexas naIvan Zininga weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio tikudze zviri kuitika mastreets. Imi munoti ZRPF yakashata hechichi. Problem ndekuti hamusati makudya mari. Kudya mari ndopamunoti chinhu chakanaka. Chinhu chese tochiitira sake of benefit. So hatingoiti zvematongerwo enyika zvisina benefit. Zvese zvichitona chamisa vana biti vanani vese vana ngarivhume. Vari kuda mari, vari kutsvaga mari. Saka vanhu vanoshura maZANU-PF, but isu tiri kutodawo mari. Mwana wangu inini anofanira kutowanawo post muZANU-PF kuti awanewo mari. Chatikuda rugare panyika pano, tinorarama upenyu kawani. Saka kana vatomuona mukana shandisa zviripo, pabate ipapo apo. Handiti kana zveZANU-PF zvaperawo, takutotsvaga zvimwe, takutoita zvemari. Imari chete inenge ichidiwa, hapana zvakawanda zvichidiwapo. So tokuti pamberi neZANU-PF, pamberi neTripoC. Kana kusiposi kuchitokudyisa, ramboriko. Kana kuzanupiefu kuchitokudyisa, chitoita kuti mhuri yako yese itofire muzanupiefu.
Kana jonga, chine chikumbiro. Ndisi chikumbiro kuti toti chichazivi kuti Studio 7 yaita zvido zvezanu. Kana kuti nguva yedu isiri yekutaura zvechifunga. Hamuchatipi dzimwe nguva, avo munombojambira, avo mavhoisi hamutobudisi. Zvakamira sei? Saka toti Studio 7 aicho chakanakira chipi?
Mapurisa eZimbabwe nemasoja eZimbabwe, rekuti isu vanhu vamuri kurwisa, vanhu vamuri kupamba muchirambidza misangano yavo muchiita sei, vanhu ivavo vari kushuvira rakanaka remangwana renyu nevana venyu. Nekuti tinozviziva kuti muZimbabwe hakuna mupurisa kana ane bhara. Asi mukaenda kune dzimwe nyika mapurisa vane dzimba ma-20-roomed house, asi ukaenda muZimbabwe mupurisa anorenda, soja anorenda. Vanhu vamuri kurwisa vari kushuvira zvakanaka pamuri nemhuri yenyu. Chero mukaenda kupenjeni, chero makafa, munosiya uri mangwana ari vana venyu rakajeka. Iko zvino ukafa uri mupurisa, nyika iri mumaoko ezanupiefu yakaita izvi, vana vako chavanogona kusara nacho ishangu dzakadambuka, bhikozi hamuna chamii nacho chinobatika muupenyu.
Makadii makadii, aiwa tiriko tiriko, kungochemera nhabvu chete vakomana. Tingatarisiri here kuti maorias aite zvinhu zvisini? Graundi munyika hamuna. Kochi every tournament, kochi munyowani every tournament, kochi munyowani.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nezvekuenderera mberi kunonzi kuri kuita nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, zvikuru vanopikisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanokurudzira kubatana kuitira runyararo munyika pamberi pemusangano mukuru wepagore weSADC Summit. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Standik Lemhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.